tinotarisira isu kuti maprojects omuZimbabwe atinowa kuda vesu vanhu vose vose achawana mari iyoyo akaita sebatoka power plant yainziyo kunoda kodiwa mari koko machina vachatipawo mari nevana hwange power station inoda kuti ivandurudzwe vanhu tiwane magetsi munyika Harare International Airport ndiyo imwezve yakataurwa saka tinotarisira kuti kuchina tichawana mari dzokuita maprojects iwayo
munoona sokuti mari dzese dziri kupiwa nyika dzomuafrica nyika dzese dzikakwanisa kubhadhara mari here
pane dzimwe dzichatinetseke zvinosanganisira Zimbabwe nokuti senyika yezimbabwe yagara iri kunetseka kudzosera zvikwereti izvi asi samazivira ndinoitaini panyaya dzezvikwereti nezvofumi ndezvokuti pamunenge muchinyorerana mapepa acho pane painewo zvokuti munozoidzosa sei mari iyi kana mukakona kuidzosa munozotipa chinyi saka ndiona sokuti dzimwe nyika dzichatadza nokuti china haisi kungopa mari iyi pasina interest pasina kuomesavo zvokuti inozodzoswa sei saka ipapo pangangoti vhundusei asi munyaya dzoufumi kana uchida kubudirira kana wada nyika yako ibudirire unotongoshinga ongorovera mwoyo padombo wokwereta asi tinoona ipapo pachaita matambudziko okuti china ichazoti imimi zvamakanyora zviya kuti kana mukakona kubhadhara pakati munozotipa zvakachitipa izvozvo zvinogona kuitika saka ngatipachenjerere ipapo
ene muri chipangamazano wehurumende yezimbabwe maivataurira chii maererano nokushanda kwainoita nechina munyaya dzemari idzi
ndaivataurira ini kuti gwara ramatora rechina iri harina kuipa asi tarisisai pamashandisirwo achazoitwa mari idzi kuti isu tichazowanavo here mari ipapo vindudze tichaona pamaprojekti iwayo pamari iyoyo inozoita here kuti tikwanise kudzosera mari iyi saka ngavaise ziso ravo hombe pakukwanisa kuzodzosera ipapo nokuti ngasekerera zvedu ike zvino kuti tawana chakati chakati asi tinozopedzisira kusekera ikoyo yaamisodzi